mwenyanzi munyadzo zvehutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti vanhu vakawanda vave kurwara nezvirwere zvemudumbu zviri kukonzerwa nekudya chikafu chinenge chava kuipa nekuda kwekusachengetedzwa zvakanaka sezvo mafiriji akawanda asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi
nekupisa kwavari kuita chikafu hachichane kuora zvakare itasana ine nhau yekuendaenda kuita magetsi mumadhorobha unozotaridza kuti chikafu chiri kukurumidza kushisha chikurumidza kuora saka vanhu vanozodya chikafu chisina kuita zvakanaka nokuburidza kwekuti magetsi anenge aenda chikafu chinchiri mumafriji achiaita zvakanaka chochiora vanodya chikafu chakaora chisina kunyatsoita zvakanaka votanga kurwara nezvirwere zvemudumbu zvatinoona zvakaita sana dhairiya nana korera vanotyirwa kuti vanokwanisa kunge vachiwedzera vanhu vanenge vachidya makeke akawanda nezvikafu zvakasiyana siyana tatinokurudzira kuti vanhu ngaageze maoko vazoshambidze muchengetedze chikafu chenyu muchigezewo futi zvakare kana ari mafruits edu ngaagezwe michero yedu yatinodya ngaigezwe zvakanaka isati yadyiwa
vatiwo miriwo inodyiwa iri mimbisi nemichero yese zvayo ngaigezwe nemvura yakachena kudzivirira chirwere chemanyoka
kana ari masalad nawo vanenge vachibika pamichato pamapati tinotinyatsogezai mavegetables gezai miriwo yedu yatichange tichishandisa pamabiko edu kuti vanhu vadye chikafu chakachena satiri kukurudzira kuti utano hwedu ngatiwedzere kusanitariza ngatiitei geza maoko tiite zvakare kuitira kuti vanhu vasarware nezvirwere zvemadhairiya nekurutsa
nyanzvi yeutano inoshanda iri pasi pekanzuro yeHarare vajohn manyara vakurudzirawo zvakare kuti vanhu vamhanare kumahofisi avo kana varwariswa mudumbu vakatenga chikafu
tikatoongorora tikaona kuti zvine njodzi chaiyo yakakura kuutano hwevanhu tinosvikira pakudzivhara kusvikira vacomplya nemaminimum health requirements iwaya asi tinewozve dzimwe nzvimbo kana kuti mafood outlets ari kushanda zvisiri pamutemo maillegal operations iwayo tinotokurudzira kuti avharwe uye tinenge tichitopa kune mapurisa kuti ngavavhare nekuti nzvimbo idzodzo hadzina zvikwanisiro zvinoita kuti vagone kuoperata zvisingaisi vanhu veruzhinji panjodzi
vamanyara vakurudzira vanhu kuti vasatenge chikafu panzvimbo dzisina kushambidzika
uye tinokurudzirawo veruzhinji kuti vasashandisa nzvimbo idzodzo vasadya kana kutenga chikafu kubva kunzvimbo dzakadaro zvakare tinoda kukurudzira veruzhinji kuti kana pachinge paita an incident of food poisoning ngavazivise vakurumidze kuzivisa city health department kana mushure mekunge vazivisa isu tinoendawo ikoko kwavanenge vawana chikafu ichocho toongorora toita mainvestigations kuti tione dambudziko kuti rinenge rakonzereswa nei totora matanho ipapo ekuti zvigadziriswe zvisadzokorora kana kuti ndomatanho hatisi kutora sebazi reutano city health department environmental health services kuti veruzhinji vasawira padambudziko rekurwara mushure mekunge vadya chikafu kubva munzvimbo dzinotengesa chikafu
vanomirira sangano rechitungiza resident trust muzvare diana kuvheya vanoti vakatombonetsana nevamwe vanotengesa nyama muchitoro vatengeserwa nyama yakaora
vamwe vakazotengeserwa nyama vamwe vakatonetsana nyama vatengeserwa nyama yavasvika kumba iri kuonekwa yakubuda honya nakuti iri kupupuma furu zvese izvozvo nyaisisi iko zvinezvi zvandaona vanhu havachatombotenga zvinhu zviri fresh zvakaita sefish nyiri dziri fresh vakutongotenga zvinhu zvimatind fish madried fish dziya dzine salt ndo dziri kunyanyotengwa saka tingangotaura kuti vatove dambudziko rekuti tidye zvinhu zviri fresh muno muguta rechitungiza because kuzvidya kwacho zviri kutiafecta muzvirwere zvakasiyana siyana mudumbu chaimo madhairiya ukatotenga chinhu chifresh hauchatozivi ukatoona wakutoita manyoka wakutoziva kuti pamwe chinhu chiya chaanchisiri mufiriji ende firiji yacho vazhinji hatina mumafiriji emagasi
muzvare kuvheya vanoti vakambonyorera kambani yemagetsi yezesa tsamba kuti ivape nguva dzinotarisirwa kuuya nekuenda kwemagetsi asi hapana chakabuda
wrote kuzetd tichikumbirao schedule yekudzimwa kwemagetsi so that we can properly organize our lives but they refused saka ndopane nyaya saka our lives are not well at all hatichatoziva haasi well kana mafruits chaiwo hatichatotenga zvinoita kuti mumafiriji for now mune mvura chingwa tinochitenga nguva iyozvo and hatisi kutomboita zvemaonye nemadomasi zviya zvokuti tinoiti tinozvesa mfiri ndezvokutotenga uchibika ipapo zvichigumira ipapo
komunu anu zose kuti azga chikafu chinenge chisina kunaka. Nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti kazhinji anonzwa kuda kurutsa kuita manyoka anenge mvura kunzwa mudumbu kana kudziya muviri. Izvi zvinokwanisa kuitika kwapera maawa mashoma munhu achangopedza kudya chikafu ichi. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kunoona chiremba kana vakaramba vachirutsa kuita tsvina ine ropa tamanyoka kwemazuva matatu kana kurwadziwa mudumbu zvakanyanyisa. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana matanhatu 600,000 kana kuti munhu mumwe chete kubva mugumi vanorwara nemudumbu mushure mokunge vadya chikafu chisina kunaka. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu zviuru mazana mana nemakumi maviri 420,000 vanofa pagore nematenda emudumbu. Iwaya, ndakamirira Joseph Muharare, ndini ropafadzo mapinidze.